Handino kushamiswa ni ripoti ya buda ichitiyo lockdown ya wezi ravano wari kutambuzwa ni gender-based violence mu Zimbabwe. Kana kuno ukwandiri kwa Amerika vanu kazi waka wandisisa ne wanasikana iji ni iji ni kutitawe negore tiri pa pandemic wari kutawura wa chiripota kuti gender-based violence ya wanda mu Zimbabwe. Gender-based violence inoitika zvikuru kuvanhukadzi nevanasikana pavanorohwa vachishungurudzwa mupfungwa kana kutambura nemhirizhonga yatinoti isusu sexual violence kubva kuvarume vavo nekubva kune vamwewo varume vanenge vari mudzimba dzavo kana kuti vanenge vari munharaunda dzekudzimba dzavanogara.
Sei mhirizhonga yemudzimba yakanangana nemadzimai nevasikana ichiramba ichiwanda.
COVID-19 panguva inoyi iri kutambudza vanhu vakawanda especially munyika dzakaita seZimbabwe nekuti zvinhu zvasiyana havana havachakwanisa kuwana mabasa, havasisina chikafu, havasisina zvekupa vana nekupa mhuri. Saka vanhu vevarume especially vari kutambura nekusaziva kuti vochengetedza sei dzimba dzavo kana kuti vochengetedza sei mhuri dzavo. Nekudaro shungu dzacho dzekushaya dzekutadza kana kuwana pekutangira dziri kuita kuti shungu idzodzo dzipererwe mudzimba. Saka vanowana vaine shungu dzekuti vari kutambura kuti ndoita sei asi kuti vanobva vastresseka nevanhu vari mumba macho imomo kuitira kuti vanenge vakuita yatinoti short temper. Yekuti zvinhu zvamaigona kunge muchitaura nazvo mazuva nezuva kungoti vataure anything iye zvine izvi zvinobva zvaitisa shungu, asi shungu dzacho handi dzekuti ndatsamwira mwana wangu kana ndatsamwira mai vangu, ishungu dzekuti handina pekubata, ndatambura handisisina pekubata. Saka nezvo help yacho kurubatsiro rwacho tinotofanira kunanga kubatsira mukadzi nevana vari kuitwa gender violence uye kubatsirawo varume ivavo vanenge vari ipapo, nekuti kazhinji kacho tinoona kuti tikada kuti tibatsire vadzimai ava havabve mudzimba imomo, vanoda kuramba vari pamusha wavo, vanoda kuramba vachichengetedza mhuri wavo. Saka intervention yedu inofanirwa kubata ivo vana mai especially tokubatsira futi vana baba vacho, nekuti kana zvinhu zvisikasachinja vakasakwanisa kunge vachikwanisa kuwana chekubata mudzimba imomo, violence iyo icharamba ichiwedzereka neshungu dzekushaya pekubatsa.
Chii chingaitwa pamusoro penyaya iyi?
Ndine maS matatu ekuti tinofanirwa kuita focus kana tichida kubatsira: safety, support, sanity. Three things: safety, support, and sanity. My organizations, vanhu vehurumende, should focus on those three things kana tichibatsira kugender violence. Kuti tibatsire tinofanira kuita yatinoti psychological first aid inenge yakananga pa safety, kubatsira vakadzi nepekugara pari safe kuti vakwanise kuwana kwekuenda kana kwekutizira. Support, mari yechikafu kana chikafu chacho chekuti vabatsire mhuri kana kuti tibatsire kuti vawane chekudya kuitira kuti ukasha udzike uye kutambura kuite kushoma. Then sanity counseling yekubatsira vakadzi ivavo nevarume vacho kuti vawane mimwe mikana yekutaura pasina ukasha, yekunge vachiwirirana pasina ukasha, uye kuti vawane maitiro ekuti vawane rubatsiro kuna kuti vanokumbira sei rubatsiro vasingakuvadzane kana kurovana.